Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 26, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotende rinogutsikana zvikuru nemafambiro akaita basa rekuwandudzwa kwebumbiro remutemo mugore ra2019. Asi imwe nhengo yeparamende ichimirira bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti sebato vanoshushikana nekuiswa zvigamba kwave kuramba kuchiitwa pabumbiro remitemo. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitarisirwa kuti zvinhu zvinge zvakanaka mugore rinouya ra2020. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti vanogutsikana zvikuru nemafambiro akaita basa rekuwandudzwa kwebumbiro remutemo mugore rino ra2019. Vaziyambi vanoti kunyanga hazvo vakatanga gore vachifamba zvishoma nezvishoma, vakazofadzwa kuti kusvika pakazopera gore vakanga vakwanisa kupasisa mabhiri ane chitsama aya akazosainwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti ave mutemo. Vaziyambi vanotiwo chimwe chikuru chakaitwa neparamende gore rino kupasisa bhajeti regore rinouya. Izvo vanoti ndekekutanga mukati memakore gumi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Chekutanga ndingati patatanga gore takatanga tichifamba nenhano dzanga dzichinge zvinyekenyeke. Asi patazenge tosvika pakati paro nekunopera tatomanya zvisingaite, zvekuti vanhu vanogona kuongorora vachiita tsvakurudzo vanobvuma kuti chikamu chekupedzesera chegore tine mitemo yakati kuti yatakawanikwa tichibvumirana ichiinda kuna president kuti inge ichinosainwa. Saka ndinogutsikana zvikuru nemafambiro atanga taakuita. Tine mitemo yakawanda yatakapasa ende kekutanga maybe makore 10 gore rino takwanisa kuti budget redu ringe richipaswa muna December risingapaswi muna January. Saka ndine mufaro mukuru nemasenzero atata akuita mudare reparamende maringe nekunge tichikurukura mitemo nekuita kuti mitemo iyoyo inge ichibvumiranwa ichiita kuna president kunge vachisaina.
Mungaperi mumwe muenzaniso pane mitemo yamakabudirira kuti mugadzirise mutungamiri wenyika achisa runyoro rwake?
Yakati wandei, tine consumer protection, tine mtemo we maintenance of peace and order, tine we vaya vanoda kuya vachizo investor muno we zida, tine mtemo we money laundering, watakaisa zvekuti kana iwe uchishanda zvichizvikamwa kuti unokora $100 wowanikwa wavaka zimanchoni kuborodel brook unobvumira NPA kuti kuvhunze kuti tiratidze kuti wakawanepi mari. Izvozvo tinofunga kuti zvinobita kuti corruption inge ichidzikira. Takaupasa zvakare ndobva tazopedzesa nekupasa budget. Tine mutemo again wecoroners bill takapasa mukaita tsvagurudzo. Munotoona kuti gore rino tapasa mitemo yakawanda kudarika the last 8 or 10 years.
Asi chii chinoita kuti zvinhu zvimbononoke kudaro, Honorable Ziyambi, panyaya yeku yendesa mitemo yekudare reparamende? Mungajekesere ipapo.
Zvakawanda zvinoita kuti mitemo inonoke. Bazi redu rekwaattorney general redrafting rine vanhu vane njere dzekuita kana kuti maskills vashoma, uyezve tanga tine zvakawanda. Like mukatarisa 2018 tatine maelections, tika dissolve parliament muna May. So it means May to September tatisina parliament yanga ichisita. Saka zvese izvozvi zvine effect pa mabills edu kubuda kwao muparliament.
Avanga vari gurukota rezvemitemo vaZiyambi Siyambi vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Asi nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaInnocent Gonese vebato reMDC vanoti zviri kuitwa nebato reZANU-PF zvese hazvina nematuro ose sezvo zviri kukanganisa bumbiro remutemo idzva nekuiswa zvigamba zvisingakodzeri.
Haizi zvakaora izvi nekuti bumbiro redu remutemo takutanga zvakare kuita zvigamba pasina kuzombopera nguva yakareba. Inotorwadza ndechekuti zvigamba zvatiri kuisa hazitiri kunakisa bumbiro redu pazvichitoita kuti zvishaishwe. Nyaya iripo ndeyekuti mutemo wanga uripo wekusadzidzwa kwamajaji wanga wakanaka kuti kana majaji achida kupromotwa anoenda kumainterview munhu wese achizoona zviri pachena. Vakuda kuzvibharura kuti aiwa zvosadzidzwa namutungamiriri wenyika kuti asadzidzwa vanhu vake vaanoda. Chechipiri vakuita mutemo wekuti kana munhu asvika 70 years oramba achipuwa makondirati. Isisunge chifungwa munhu adarika 70 years ngatinozorora atendera asauda kukanganisa zvakare bindiro ipapo. Chechitatu panyaya yemuchititi mukuru wenyika tanga tiine pfungwa dzemunhu ngasarudzirwa zvanga zviitwa nejudicial services commission kwete kuti angodomwa kuti mutungamiriri wenyika osarudza munhu wake waanoda anenge achiita zvido zvake. Hatiwirirani nazvo zvakare. Kwoita mutemo uya wokuti kana tichienda kusarudza vanhu vanenge vachisarudza mutungamiriri wenyika navateedzeri vake vakuda kuzvisandira zvakare kuti aite kuti mutungamiriri wenyika aite masimba akawandisa enda ndingaisarudza vateedzeri vake nekuvadzisa. Asi zvava zvakaitwa pamutemo ndezvekuti tine nesucession inozikanwa kuti kana mukuru wenyika akanga asiya basa kana kuti achinge ashayika muteedzeri wake wakasarudzwa nevanhu ndiye anenge achizvitira nzvimbo yake. Saka tikuona kuti mutemo iyi vanoda kuvandudza vari kuita zvokuda kusimbaradza masimba emunhu umwe chete singasimbaradzi masimba everuzhinji.
Saka munoona muchibudirira here kupikisa danho irori tichiona kuti ZANU-PF ine huwandu muparamende?
Ichachaita kuita zvido zvevanhu vakatitaridza kutivamiririri tenge tichingopikisawo tikwikwidza nekutaura kuti zvakashata zvidii kuti zvakashatira papi. Ruzhinji rweZimbabwe rune nemuono wekuti vanoda kuvaka nyika ndevapi, vanoda kuputsa nyika ndevapi, nekuti vanenge vakushandisa inonzi tyranny of numbers kushandisa uwandu hwavo kuita zvinhu zvisina maturo zvinouraya nyika zvinodzokera mumashure. Asi isusu tichange tichipikisa zvakasimba tirimo mudare nevanhu vedu vatinavo vakasarudzwa nevanhu vanoita zvino chaizvo zvevana vezimbabwe.
Pane nguva here yakatarwa yekuti bumbiro iri ringe rashandurwa?
Bumbiro rinokwanisa kushandurwa kana ichandurwa kuita zvinhu zvinenge zvichivaka nyika zvinotiendesa kumberi kwete zvinodzokera mumashure. Hapana pakatarwa. Isusu tichinyito chemu ndechekuti pari zvino hapana chikonzero chokuvandudza bumbiro uye zvavada kutovandudza zvacho zvinozotoshaisha bumbiro renyika kwete zvinorinadziridza nekuti zvigamba zviri kuiswa izvi zvinotoshatisa bhurugwa redu.
Vanga vari nhengo yebato reMDC vari nhengo zvakare yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vaInnocent Gonese vari parunare neStudio 7. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti kunyanga hazvo gore rino ra2019 ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe, vanoshuvira kuti gore rinouya ra2020 richange riri gore rakareruka. Asi Dr. Mangudya vanoti kuti izvi zviitike, nyika inofanirwa kunge iine zvigadzirwa zvinozotengeswawo kunze kuitira kuti nyika iwane mari. Vanhu vakawanda vari kuchema kuti gore ra2019 rakave rimwe remakore akaomesesa munhoroondo yenyika munyaya dzezveupfumi. Asi hurumende yagara nekuda kwezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Mangudya.
Despite the difficulties that we had in 2019, we hope kuti 2020 toenda tine rubayiro rwekuti zvinhu zvakanaka. Tiri kutarisira kuti izotiite make sure kuti our currency inonge iri stable. Toita make sure kuti izvo exchange inonge iri stable. Zvinoita ndizvo zvekuti nyika yedu inge yakanaka pagore rinouya 2020.
Etingai pane zvidzidzo here zvamawana zvikuru mumatambudziko akatarisana nevanhu munyaya dzemari, nokuti vakawanda kusvika gore richipera kudai varingochema nenyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga.
Dzekutanga jonga zvaizi paproduction munyaya 2020. Tichipiri tokuti tingatine need of purpose, tine social cohesion, nekuti mari simba remari rinoreflecta. Shangwe chete zvezimbabwe yedu, are we showing love? Most of this Christmas period, Christmas is about love, is about the family, is about one people, one country. In as far as God gave us Jesus Christ with the only begotten Son, we are saying, what are we giving to our country? Are we giving Rudokunika production and confidence? Those things are very important for the country, very important for money. So why I say people look at the only Kushaka Marim bring, hand you up as much as possible. We need to show love to each other. We need to share the discipline for our country to prosper. And we need to produce as much as possible. So why is it we are looking at money?
Asi dambudziko riri pakuti veruzhinji havasi kubhenga mari. Nyanzvi dzezvoupfumi dzichiti zviri kukonzerwa nekuti vanhu havana confidence kana chivimbo mubanking system. Zvii zvamungataura?
Zvakafanana. That is what the bankers are seeing is a symptom. Chechipiri ndechekuti izvo yeungu mari remusystemu irimo, nekuti you also know yourself. KuZimbabwe ine a very high informal sector between 50-60%. So zvichiraizvo kuti izvo mari ikabuda kumaformal sector mabanks inoenda kuinformal sector yota trapped ikoko haichabve kumabanks.
Avanga vari gavhana vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari parunare nestudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika 10 nevatatu vafa mushure mekusvika kwedutu mupengo Typhoon Fanfon nechepakati penyika yePhilippines pazuva rezoro rekisimusi nezuro riine mhepo yaimhanya makiromita 120 paawa. Chikwata chehurumende yeBurkina Faso chashanyira Abinda, nzvimbo yakaurayirwa vanhu 42 mushure mekurwiswa nechikwata chavanopfurikidza mwero nemusi wechipiri. Vanhu vanomwe vanobva kune dzimwe nyika vaurayiwa nhasi muTurkey mushure mekunyura kwechikepe chavo munyanza Van kumabvazuva kwenyika iyi. Vanhu vakawanda vanoti gore ra2019 igore richapinda munhoroondo yemakore akaomera nyika mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Mukutanga kwegore ra2019 mauto akapomerwa mhosva yekuuraya vanhu vanosvika 12 mushure mekunge vanhu vapinda mumigwagwa vachida kuratidzira nekuoma kwavanoti kwanga kwakaita upenyu. Vakawanda vanorwira kodzero dzevanhu vanonzi vakasungwawo pamwe nekushungurudzwa mugore iri, vakawanda vavo vachiiswa mumajeri. Munyaya dzezveupfumi, hurumende yakadzika mutemo wekurambidza kushandiswa kwemari yekunze, izvo zvinonzi nevamwe zvakatowedzera kusagadzikana mune zveupfumi. Izvi ndezvimwe zvezvinhu zvinonzi nevakawanda zvakakanganisawo upenyu hwavo mugore rino ra2019. Zvarasvika pakupera gore kudai, vezvematongerwo enyika vari kuti kudiiwo nazvo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezano PF mudunhu reAmerica waFrank Guni pamwe nemutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reAmerica zvakare vatimu Muringai. Tatanga nekubvunza vamuringai maonero avo mugore ra 2019.
Ah, tatatara kuti 2019 ranga regore ranga rakaomera munhu wese. Tingangoti Zimbabwe yese. Zvisiri kuti vanhu MDC chete kana Zanu PF chete. Tinoona kuti mitengo yechikafu ne maschool fees ne cost of living sezvairi kuZimbabwe zvazvakaomera munhu wese. Mari dzichishaikwa mumabhanga nekushaikwa kweforeign currency nezvakawanda zvakadaro. Saka zveshuwa Christmas yakatobiwawo nezanu PF.
Vaguni munoti iwo negore ra 2019 rapera.
Tingati isusu sebato riri kutungamira rezanu PF. Tiri kuti zvatanga takatarisira maererano nezveupfumi yainonzi pachirungu austerity measures kana kuti kusunga dzibate zvakabudirira. Takaona kuti kushandisa mari kwehurumende kwanga kuchiitika makore ese kwakapfurikidza kwakadzikira yainonzi over expenditure zvikaita kuti hurumende itochengetedza kamwe kamari kakasara muhomwe yehurumende nekuti zvimwe zvinhu zvaishandisirwa mari zvisina pundutso zvakabviswa. Tikatarisawo zvekare kuti nyika yedu yeZimbabwe takawedzera nzira dzekuchengetedza kana kuti dzokuunganidza nadzo mari yainonzi revenue collection zvozvimwe zvakabudirira izvozvo. Tikutarisa paupfumi chete yezvino pandiri kutaura apa. Takaonawo zvakare kuti hurumende yedu yakabvisa vamwe vanhu vanga vachingonzi vari kushanda ivo vachembera vasingachakwanisi kuramba vachiita mabasa. Vamwe vanga vapfurikidza mazera ekuramba vari mumahofisi takavabvisa. Izvozvo zvakabatsira kuti hurumende idzikise kubuda kwemari kusina maturo. Asi ndinofara kuti vana veZimbabwe vazive kuti tapfuura chinhano cheausterity measures. Gore ratiri kutarisana naro iri rava gore rekuti tichitanga production. Maindastiri yedu amuke, vanhu vawane mabasa, tiwese tigova vanhu vane nyika inobudirira.
Vamuringai,
kubudirira kwenhamo ndokwatikangotaura kana chichiona kuti zviri on the ground nezvekutaura navaguni I think zviri diverse diametrically opposed. Because tikaona kuti kwakavharwa zvipatara ndo austerity measures here. Maticha akashaiwa akaita mastrike, civil servants dzikashaiwa mari yadzo. Saka inini ndikushaya kuti zvese zvekutaura zverevenue growth ne austerity measures dzavarutaura, kutambudzika kwevanhu ndokwavarutaura kuti zanu PF yabudirira here nezvavarutaura.
Havasi kunzwisisa zvatiri kutaura vamuringai ava. Tiri kutaura senyika, hatisi kutaura kuti tifadze vanhu nezvinhu zvisingabudiriri senyika. Kana muno muAmerica vanhu vanoitawo mademonstrations. Hurumende yeZimbabwe haina chipatara chayakavhara. Wongu kwakune vanhu vanga vachitsutsumwa, asi tiri kuzvigadzirisa. Tinoda kuti nyika ibudirire. Kuti ibudirire tinofanira kumbogozherwa nezvinhu, ndo inonzi austerity. Hazvibatsire kuti tifadzane tichingoti ngatifarei tichidya zvedu tichifara, asi tisina kwatiri kuenda senyika.
Vamuringai, tinoonawo kuti mune zvimwe zvakaitwawo nehurumende zvakanaka zvokuti imiwo sevanopikisa munogona kunge muchipembedzawo. Hamungabva mashayawo chimwe chete kana zviviri zvamungataura?
Ndingangoti zvangu pari zvino munhu wese ari kuZimbabwe ari kutambura mukoma wangu. Saka tingati zanu PF chaikagona ndechekuratidza vanhu vese kuti ivo pachava havakwanisi kutungamira kwavakabira sarudzo ya 2018. Saka ndozvatikangoti zvavakagona izvozvo.
Vaguni,
hatingaswere tichitaura nyaya dzakapfuura kare. Hakuna sarudzo yakabirirwa. Zanu PF yakakunda vemDC vakativo vane umbowo hwekuti takabirira, vakaenda kukataredzi mhosva vakatadza kurakidza izvozvo. Tisu tiri kutarisira mberi kunouya. Kana vaine zvichemo kana kuti vane dzimwe pfungwa dzinogona kubatsira kuti tirodza nepfungwa nyika iende mberi, ngavauye kudanho ratinaro rePollard rinosanganisira mapato ese anoita zvematongerwo enyika kuti ngatigarei pasi sevana veZimbabwe tiise musoro pamwe chete, nyika yedu ibudirire takabatana tichiwirirana sevana veZimbabwe. Hongu tinopesana mukufunga takatarisa zvematongerwo enyika, asi Zimbabwe ndeyedu tese.
Vamuringai, mazwi enyu ekupedzisira.
Ndiri kuti ndiri kungotaurawo zviri on the ground, haikona zvatinosuwira kuti zviri kuti kana ini ndikavabira huku yavo ini handikazovadedza kuti uyai nditaurirane nemi pasina imi vajonga kuti mutiudze kuti taura yepollard ndeyekuti isusu takati dialogue tiri kuda asi tati ngatiye nemaconvener ari neutral tonyatsotaurirana togadzirisa tofambisa pamberi nyaya yeupfumi hwenyika yedu nevanhu vedu vese
vagoni mashoko enyu ekupedzisira
tingati isusu toda kuti vana vezimbabwe vatarisire kuti zvinhu zvatanangana nazvo gore rinouya kuburirira kwehupfumi kuti nyika yedu igova nerufa toda kuti zvakare vazive kuti pollard ndiro chete hwaro hwatinarwo munyika redu rwekuti vanhu vagare pasi tichitaurirana ava vanofunga kuti vari so special zvekuti vanoda kutanga vaisa zviga zvavo vasitomborino munharuro vacho vachangogara ikoko vachipopota zimbabwe ichienda mberi
vanga vari sachigaro vezanupf mudunhu reamerica vafrank guni vari muwashington dc manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri wemdc mudunhu reamerica vatim muringai vari parunhare kuohio muno muamerica zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kugara nekushanda musouth africa zvinoti zvakakundikana kuenda kumusha kuzororo rekisimusi kuti zvinge zviri pamwe chete nehama neshamwari nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushayikwa kwemari dzekufambisa pamwe nemamiriro ezveupfumi nezvematongerwo enyika kumusha moblessing munjoma anotipa nyaya inotevera
akawanda vataura nestudio 7 vanoti kukundikana kwavo kuenda kumusha kwakaita kuti zuva rekisimisi riite serisina kunyanyokosha muupenyu hwavo sezvo vasina kusangana nehama neshamwari vasilangwa nencube nhengo yebato rinopikisa hurumende refree zim congress vanoti kuenda kuzororo rekisimisi kuzimbabwe zvaive zvakafanana nekunobata maoko parufu sezvo kusina mufaro munyaya dzezvematongerwo enyika
hapana need yekuti vanhu tinge tichienda kuzimbabwe chiti tikuenda kukrismas because time yekrismas itime yekunge vanhu vachifara nemafamilies avo vachifara nemaparents avo but kutoenda kuzimbabwe panguva inoi holiday kutonobata vanhu maoko kunge kwadofiwa nokuti situation iri kuzimbabwe economically its very very embarrassing and upsetting so thats why ndisina kuendangu kukrismas gore rino
vabarnabas samuriwo avo vanobva kuwedza vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyika ndiko kwakaita kuti vatadze kuenda kumusha
gore rino ra risina kunyatsomira zvakanaka hangu kwandiri maybe kune vamwe but inini hangu ndakatadze kuenda kumusha mari yevana vari kuenda kuchikoro tine vana vari kuenda kuchikoro muna january vamwe vari kuita form 5 vamwe vari muzvikoro saka takaona kuti kuenda kumusha hei its expensive because mari dzatinosenzesa kuenda kuzodzoka nekudi zviri nani zvazvo kuzoti tiende tabhadhara mari vana vechikoro
asi kunyange hazvo vasamuriwo vakatadza zvavo kuenda kumusha vanoti vakakwanisa kutumira hama dzepedyo zvekudya pamwe nemari
magrocery takatumira chikafu zvinana mafuta nezvinonyanyoshayika kumusha uku zviri kunyanyodhura zvokuti zvinenge zvaakuzonzi maybe times 2 maprices emuno saka zvizhinji zvakaita mamain food stuffs tinotumirawo kumusha
asi mumwewo aramba kudomwa nezita anoti haone chikonzero chaaizoendera kumusha sezvo akabvumirana nemhuri yake kuti izopemberera zuva iri pamwe chete naye vari muSouth Africa
hama dzangu dzakawanda dziri kunoko saka ndakaona hangu kuti ndikaenda panenge pasina zvokufambira zvikuru sei
mumwewo akatadza kuenda kumusha nekuda kwekudhura kwemabhazi nezvimwe zvinodiwa ndava Petros Marivangepo avo vanobva kuHonde Valley mari dzekufambisa dzaidiwa nevanofamba nemabhazi pamwe nezvimotokari vari muSouth Africa kuti vakwanise kuita rwendo rumwe chete kuenda kuZimbabwe dzinonzi dzakange dzichitangira pamarandi mazana masere kusvika kuchiuru nemazana mashanu emaranzi varomio manunure vanobva kumasvingo vanoti vakange vasati vawana mari yemuhoro uyewo vasina ruzivo nemamiriro ezvematongerwo enyika kusanganisira mamiriro eupfumi kuZimbabwe
tisu vamwewo tisina kukwanisa kuuya kumamisha pamwe tikadai tiri tese holiday necrismas but hatina kukwanisa ngetaura nyaya yekuti mega muri kuonawo zvinhu hazvina kumira mushe kumusha kwedu ife chero ukatumira mari unonzwa chinzi mari yaya yakakatwa katwa chii saka takasarudza hedu kuti tidyire krismas tiri kuno kuti chiunganidzawo mari dzemaschool fees kuti vana muna January.
Vamwewo vanoti havana kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekuti vaive pamabasa, asi vaMoses Manzi vanoti vakauya kuzopemberera zuva reKrisimisi vari muSouth Africa sezvo zvakange zviri nane pane kuZimbabwe. Vamwewo vanoti vakakundikana kuenda kumusha nekuda kwekuti vakange vasina magwaro akakwana ekuti vayambuke mugano vachipinda muZimbabwe vachizokwanisa kudzoka zvakare muSouth Africa. Sangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Borders Traders Association rakarayambirawo vaida kufamba kuti vange vaine homwe dzakasimba sezvo mitengo yezvino kumusha yaive isina kugadzikana uyewo mafuta dzimotikari ari kunetsa kuwana. Sangano iri rakakurudzirawo kuti vanhu vange vaine magwaro ane chitsama awo aizogona kudiwa pamugano weBike Bridge kuti munhu akwanise kuyambuka achipinda muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zvakaitwa nevanhukadzi pamwe nevanhurume nezuro pazuro reKrisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo kari kutibatidza isu vekuno kuStudio 7 kutenda kuti gore rapera tiinemi imi vateereri veStudio 7 muchititsigira. Kambo kamushakabvu Simon Chopa Chimbetu hanzi tenda, tenda gore rapera, tave kutarisira gore rinouya ra2020. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti vanogutsikana zvikuru nemafambiro akaita basa rekuwandudzwa kwemitemo mugore ra2019. Asi nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vari vebato reMDC vainosendi Gonese vanoti zvose zvakaitwa nebato rezano PF zvokuisa zvigamba pabumbiro nemutemo idzva hazvikodzeri. Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vanokurudzira kugadzirwa kwezvinhu munyika kana pachitariswa kuti zvinhu zvinge zvagadzikana muna 2020. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America.